izvi zvava kunyadzisa kusekesa pasi rose nokuti hadzisi sarudzo dzakadai. Mitambo inoitwa namajukwa nevatongi woudzvanyiriri, udzvanyiriri hukuru hazvitombokwani kuti titisarudzo zvinhu zvese zviri kuitika izvi. Iye zvino zvabuda pachena kuti hai muZimbabwe muyawo muutongi hwezanu PF ava marengenya. Zuva nezuva zviri kungobuda kukundikana kuita sarudzo dzavanhu nokucherechedza kodzero yavanhu yokuisa vatungamiri vehurumende vanomiririra vanhu. Hurumende yezanu PF yawana manhede pazvikadai. Zvava kutaura zvoga kukonewa kwacho kunotyisa nokusekesa.
Tiri kuonawo kuti bato reTCC rakanga rapikisa kurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzaro nemutongo wakapiwa naJustice Katiyo kudare reHigh Court, asi dare reSupreme Court ranga risati ranzwa nyaya iyi sarudzo dzakaenderera mberi. Munoti
Zimbabwe haina matare avanhu anobata makakava nemhaka akazvimiririra pachawo. Tinoziva chose kuti nokukonewa kwoutongi hwezanu PF makore makumi mana namatatu, matare edzimhosva akaparadzwa. Chino chinosvodesa kuti ose ava muhomwe yezanu PF. Saka zvasiya vanhu vari pamhene vasisina utiziro hwokunogadzirisa makakava sezvinofanirwa kuitwa munyika inenge iri nematare ari panheyo yomutemo wavanhu. Ndiyo saka pachidzokerwazve kuti iko zvino munyika muno bato rezvematongerwo enyika ramapitsi reDemocratic Party rava namakore anodadidza makumi matatu tichitaura kuti Zimbabwe inoda bumbiro guru romutemo wakadzikwa navanhu. Bumbiro guru ndo rinotara nokuumba matare avanhu. Matare avanhu achiita basa asina divi raakarerekera.
Zvinosiya papi utongo hwejekerere hwamunorwira imi semutungamiri wewebato rinopikisa muZimbabwe?
Zvaitika izvi zvinosimbaradza nhano iri kutorwa navanhu veZimbabwe yokurwira sarudzo dzejekerere dzavanhu dzinoshanda dziri mumutemo wejekerere, bumbiro guru nemutemo wesarudzo dzavanhu, kuti chinangwa icho chiichi chinofanirwa kuti chirambe chichirwirwa kuitira kuti vanhu veZimbabwe vazvisunungure pautongi hwezanu PF hwoudzvanyiriri.